Mukoma Sebastian mungatiudze kuti pane damba refu here ramuri kubika ratingatarisire mune ramangwana zvakamira sei?
Tiri mumastudio kutaura kwatirikuita kunoku kugadzira rimwe damba refu zve damba refu idzva ratinoda kufurisa 2019.
Mune vamwe vaimbi vamuri kuimba navo here kana kuti muri kurova muri mega?
Ndiri kutarisira kushanda nevaimbi vakati siyanei vakawanda. Vamwe vaimbi vanowanika vari munyika yedu yeZimbabwe nevamwe vaimbi vanowanika vari kunyika dzekunze kwenyika yedu yeZimbabwe. Sezvamunongozivawo kuti ndakashandawo nevaimbi vakati wandei pamuZimbabwe padambo refu rangu rokupedzisira randabva kuita gore ratakuda kupedza rinei rinonzionerewa Jesu. Panova ndopane songo yandakaita kuti naja preza inonzi Mweya Muchene Takure Piende, kwozoitawo zveyandakaita nababa Shero Alex Macheso inonzi Maria na Marita, kusanganisirawo neimwe yandakaita navahanzvadzi vangu Prudence Katomeni Mbofana inonzi Mama My Hero. Saka ndiri kutarisira kuzoshanda nevaimbi vakati wandei donzo riri rekuda kusimudzira music yangu kune dzimwe nyika kuti tishambadze nekuparidza nekusimudzira zita raJehovha tichibuda munyika medu.
Asi munozvifambisa sei mukoma Sebastian? Tirikuona kuti munoimba nevaimbi vakasiyana siyana vanoimba misambo yakasiyana siyana, asi imi muchiimba nziyo dzechitendero.
Maonero andinozviita ini ndingati kana taakutaura tiri kuchechi ndiri muvhangeri kana kuti pachirungu vanoti evangelist. Basa rangu guru inova ministry yangu rekuunza vanhu kuna Jehovha. Ndiri muredzi wehove, ndiri muredzi wevanhu. Saka donzo rangu rakanyanya nderekuparidzira veruzhinji vatinenge tichida kuti vazive kuti kudenga kuna Jehovha kuna musiki. Saka kana ndichinge ndichishanda nevaimbi vamwe vanoimba secular ndiri kuda kuedza kushumira through those people tichiunza vanhu kana kuti tichitaurira vanhu zveukuru hwaJehovha nevaimbi vandinenge ndamboti tsananguei pandambotaura apo.
Kambo kandinofarira ndinofunga kanofarirwawo nevakawanda iko Mweya Mutsvene kamakaimba naja Prezak. Tiri kuona kuti kana paYouTube apa vhidhiyo yacho iri kuonekwa nevanhu vakawanda zvikuru. Makashamisika here neuwandi hwakadai hwevanhu vari kuona vhidhiyo yenyu?
Ndingangodaira kuti yakashamisika zvikuru neuwandi hwevanhu vatingati yakaita maviews akawanda kudaro paYouTube. Saka pari zvino kutaura kuno, it's one of my best videos so far that is managed kuti ikwanise kungewo ichionekwa nevanhu vanopfuura over 1 million zvichikwira zvichienda. Tikatarisa iye zvino kubva patakaibuditsa nenguva yairi izvezvi nepayasvika tirikuona ukuru hwamwari. Saka ndinongodewo kutendawo mukoma mukudze mukombe vakabvumawo kuti tiparidze shoko kuburidza nechimbo chinonzi Mweya Muchene Takure Piende icho.
Zvafumuka zvatibvu Mweya Mutsvene Takure Piende. kuno farira munyanga ngoma yetu pada kubaya moyo inoti rega kutamba chikuru zvijambo diga zvijati mabombo rero kugoro mora mambo aya kudenga gogo nurunura aya mabombo rero kugoro mora mambo aya kudenga gogo nurunura aya baba mshauri aya. Baba, I'm showing you.